freedom of expression inogumira panotangira freedom yemumwe munhu. Saka ukatanga kuzviexpressa to an extent yekuincrocha into the dignity yapuresident, mutemo weZimbabwe unokurambidza kwekutukirira mutungamiriri wenyika. Haurambidzwe kusoropodza mashandiro ake, asi kumutukirira nekuda kukurudzira kuti vanhu vamubvise pachigaro zvisiri pamutemo, unenge watyora mutemo unosungwa. Saka kazhinji kana munhu achinge asungwa anenge atyora mutemo, hakuna anosungwa kuti asoropodza vamunangagwa. Chamisa anogara achisoropodza vamunangagwa pamarandi pake, maMP ake nezvaanoita, hakuna anosungwa. Asi kana wazopfurikidza mwero wadarika mutsara wefreedom of speech, waakupinda mutsara wedenigrating the office of the president, izvozvo unosungwa. Saka vari kusungwa iko zvino izvi haisi nyaya yekunzi varambidzwa kuzviexpressa, asi vari kunzi aiwa, kana masara musafarise muchiputsa dura nekuti mbeu tichaida mangwana.
Asi ka vamwe vari kutiwo nezvatiri kuzoona kumatare zviri kuzobuda kuti dzimwe nguva vanhu vari kungosungwa pasina umbo hwakati tsvikiti, mapurisa ozotadza kana kuti kubatsira vachuchisi mudaro.
Chinoitika vabazviti kana munhu achinge asungwa, haasungwe nemuchuchisi, anosungwa nemupurisa. Mupurisa anenge aona muonero wake kuti patyorwa mutemo. Saka chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mutemo, hauzongobva wasungwa uchienda kujeri, unosungwa uchienda mudare. Mudare rezimhosva mutongi anotarisa nyaya yavasungirwa nezvavataura nezvavaita, kuti watyora mutemo here kana kuti unenge watyora mutemo asi hauna. Saka ukazoonekwa munhu akunzi aiwa hapana mhosva yaapara, hazvirevi kuti asungwa mahara. Zvinoreva kuti pamutemo uri pakati nepakati aonekwa asina kutyora. Ndozvatinoti pachiyungu zvaziya, the rule of law is still alive in Zimbabwe. Kana ukasungwa kunyange wasoropodza president kana uri kunzi wasoropodza ani, ukapinda mudare redzimhosva havakutongere siri pamurau, vanotonga kubudikidza nemutemo wenyika iyoyo. Saka ukaona munhu achinge azonzi haana mhosva mudare redzimhosva, idare raona kuti haana mhosva, asi haana kusungirwa mahara, asungwa kuti process yemutemo itange. Yatanga ikaonekwa kunzi aiwa hara zvaapara, anoregererwa. Zvino mhakaratidza vaya vagara vachiti nyika yedu ine vadzvanyiriri, aiwa haina vadzvanyiriri, dai vaa vadzvanyiriri pasina anobuda kamujeri, vachi vaigara varimo. Asi vanoburitswa vanenge vasina mhosva, vachienda kujeri vanenge vane mhosva.
Asi zvinobatsirei kuti uzoburitswe nematare, Dr. Mavaza, tichiona kuti vamwe vanogara nguva yakareba vari mujeri vasina kana mhosva yavapara?
Ndo inonzi due process. Due process inoreva kuti matanho anotorwa kuti mutemo uzadzikiswe. Hatifaniri kungofunga kuti pamwe unogona kubuda chienda kokumba. Unofanira kutotedza matanho ekutongwa nematongerwo omira pamberi pedare. Kana wamira pamberi pedare, dare ndimaenzanise.